Magwe tange achimirira vaviri ava audza Studio 7 kuti vakatambira mutongo uyu nezuro. Rimwe remagweta aya vaiso mandipa vati vari kufara zvikuru nemutongo uyu vachiti unoburitsa pachena kuti vaviri ava vaive vasina mhosva zvisinei nemutongo waive wapiwa netribunal yaive yasarudzwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhi yakasukuwere. Vamandipa vati mutongo uyu unoreva kuti vaviri ava vave kudzokera pakuve makanzura uye vanofanirwa kupiwa mari dzavo dzose dzavaifanirwa kupiwa vari pabasa.
Saka tinonzwa kufara zvisingaiti nenyaya yejudgment iyoyi, nekuti zvinoratidza zvazvo kuti mutemo ndiwo wakashandisiwa ipapo. Tichinzwira mutongo wacho wajudge Matonzi unotanga uchiti mutongo weindependent tribunal yakagarira makanzura uyu waiswa parutivi, wotirazve uchiti kubatwa nemhosva kwakaitwa Hamutendi Kombaini nemamwe makanzurasi kwasendekwa futi parutivi.
Muna Nyamavhuvhu wegore rapera vakasukuwere vaive vamisa basa makanzura ose 17 kusanganisira vakombai navastole ndokuzovadzinga zvachose muna kurume wegore rino vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe neuori. Vakombai navastole nemamwe makanzura 10 vaive vakwira kudare vachipikisa kumiswa basa kwavo uku. Mamwe makanzura 10 akadzorwa pabasa muna kurume gore rino asi vaviri ava vange vachakamiswa basa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakasukuwere kana kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Asi vaDidmus Tewa, vanove mudzidzisi wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu kana kuti Conflict Management and Development Studies neZimbabwe Open University, variwo mugari wemugweru, vanoti nyaya yekudzingwa kwemakanzura yakadzorera kumashure zvikuru nyaya yebudiriro muguta regweru. Bato rinopikisa reMDCT rinogara richichema-chema kuti gurukota rezvematunhu rinopindira munyaya dzemafambisirwo emabasa mumakanzuro emumaguta nemadhorobha ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.